Mumashoko kuvatore venhau nhasi, gavhuna weRBZ vaJohn Mangunja vati pamusoro pechiziviso chavakambenge vazivisa kumabhanga munyika svondo rapera, vabvisa mutemo wekuti mabhanga amire kukweretesa vanhu nemakambani mari. Asi vaMangunja vati makambani ari kuferefetwa nebazi reFinancial Intelligence Unit kana kuti FIU kuti aishandisa mari nemazvo here havasi kubvumirwa kukwereta mari. VaMangunja havana kudoma makambani ari kuferefetwa panyaya iyi izvo zvakonzeresa mutauro munyika kuti sei asiri kudomwa nemazita. Hatina kunzwa kuna VaMangunja kuti sei makambani aya asiri kudomwa nemazita sezvo vanga vasingadavire nharembozha yavo. Asi nhengo yebazi reRBZ reMonetary Policy Committee rapersistence gwanyanya vanoti mazita evanhu nemakambani anobudiswa chete kana kuferefetwa kwapera.
Kana vaita mainvestigations avo handinoona zvisina hazvo dambudziko kudaro. Aiwa, vanotanga vaita mainvestigations
kuti
wabudisa munhu kaozonzi haana mhosva ehe nochungiswa. Saka handinoona sokuti vakaita mainvestigations vane maitira vanozviita.
VaGwanyanya vanoti pamhosva dzekusafambisa mari nemazvo dzakadai kakawanda vanhu vanobhadhariswa mari yakawanda.
Tinonya isusu tinonya kubhirizwa kuti mhosva haiindi pachii, haiindi pamuti, inoenda pamunhu, handizvi? Kana mhosva yaenda pamunhu, mhosva futizve inoripwa. Haunzi wachifa nokuti waita mhosva, unoripa mhosva. Handizvi here zvakanaka? Woripa mhosva, upenyu hwoendirira mberi. Kuti vati mangwana hauzipani maripirwo anoitwa mhosva ndeyekuti iwo kana wanga wachiita zvawanga wachiita hati wanga wachiita mari ehezvi isudzoka totora mari yacho iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vachishanda neGimu Refinance vaGilbert Muponda vanoti RBZ yakakurumidza kumedza kutsenga ichada kumisa mabhanga kukweretesa mari.
Reserve Bank yaikwanisa kunge yakatsvaga makambani rimwe nerimwe avaifungidzira kuti ivo ndo vari kutora mari kuzvikwereti voisa kumari yemusika mutema. It was no need kuti yatinoti one size fits all kuti kunga pamati makambani ese achabvunzwa kwereti kuti mabhanga ese anoziva maclients awo. Reserve Bank ine information iyoyi.
Vati zvakaitwa neRBZ zvinoratidza kusarongeka.
Izvi zvazvinoita zvinozoti paite yatinoti policy inconsistency kuti vanhu vanozofunga kuti orit nhasi ndokubvumizwa kukwereta mangwana achabvumizwa kukwereta. Saka ndoronga ndichizoti zvikwereti zvawanika here. Izvi zvinokanganisa yatinoti investor confidence.
Izvi zvatsigirwa nevasarudzwa kuve mutevedzeri wemunyori mukuru muMDCT vari Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vakapiwa mashakada.
Inini zvinondishamisa kuti hatina kana vhiki Reserve Bank yabhana yemabanks government nekuprivate sector. Izvinezvi vaita futi U-turn voti okay takubvumira kuti mabhenki aite lending. So hazvinoreva kuti pane policy inconsistence. Ndinozi policy inconsistence zvipi confidence. Ipolicy inconsistence isingapi confidence mumarket because hatichazivi kuti zvaanotaura vanorevesa here kana kuti havarevesi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura matano ekuvandudza upfumi anosanganisira kurambidza mabhanga kukweretesa makambani nevanhu mari svondo rapera danho risina kugamuchirwa nevakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.